But this is a government paper, they know. But you can always Google and find out whether such an item ever came
Parliament doesn't rely on Google. We don't do that. If we want to Google, we will not even back it here. You are making our life difficult in the government. We don't respect that also.
Ava ndi Dr. Gwaradzimba na sachigaro vekomiti inoona nezvekurima vameya wadyajena vachipopotedzana muparamende nhasi. Komiti yava wadyajena iri kuda kuziva kuti sei amai Gwaradzimba vakanyora tsamba kuna vashiri kuti mwana wavo Remembrance Mbudzana apiwe munda papurazi reFairfield pasina kutevedzwa gwara. Mukuru anoona nezveminda kumanikaland vaClifford Mukoi vaudza komiti kuti kunyange hazvo vambudzana vainge vanyorera kuti vaida munda, komiti inoona nezvekupa minda aina kunge gara kuti izeye nyaya yavo, uye vakatozoona tsamba yekuva pamunda ichibva kumahofisi avashiri. Vamukoi vati amai Gwaradzimba vakazozivisa komiti vatopedzerana navashiri. Amai Gwaradzimba vati ivo sasachigaro wekomiti inoona nezvekupa vanhu minda kumanikaland vane mvumo yekumirira komiti iyi vachiti ndozvavakaita pavaitsvagira mwana wavo munda. Vati zvese zvavakaita zvaiva pamutemo. Kupiwa munda kwavambudzana paFairfield Coffee Estate kwakamutsa mutauro munyika, sezvo muridzi wepurazi iri vaRichard Lee Vax vakatanga kuchema-chema vachiti vainge vave kukanganiswa bhizimisi ravo rekutengesa kofi kunze kwenyika. Izvi zvakazoita kuti dare makurukota ritsvagire vambudzana rimwe purazi kuchipinge kwakare. Dr. Gwaradzimba vati havaoni chikonzero chokuti paramende irambe ichivabvunza pamusoro penyaya iyi sezvo yakatopedzwa nedare remakurukota.
Ndina mhosva yandakafara ini. Hazvina tidzi zvamunoita izvo. Izvozvo zvokutilesa minista anaba opportunity yekuita se iwo madhokumenti vaya ndava kutotaura zvakaita. Hapana nyaya pakurikunditsvaga. Hamina ari kukutumai kutishungurudza. Musandishungurudza please, hapana chakaitika chakashata.
Asi vawadyajena vaudza Dr. Gwaradzimba kuti paramende inoita basa rayo zvisinei nezvinenge zvaitwa nedare remakurukota.
So can you say you delayed us?
Ratikati mainonoka kuya muchida kuti nyaya iyi ikadziriswe kukabhinei. Nyaya iyi haichina basa pamuya asi ine basa kuvana veZimbabwe.
Vati havana kufara nekuti Dr. Gwaradzimba pamwe navamukoi havana kuya neumbowo hwavange vakatarisira, uye vavati vadzoke zvekare nematsamba anoratidza magwaro avambudzana ekutsvaga munda, maoffer letters avo ekufefo nekupurazi kwavanti vakazopiwa, pamwe nemamwe magwaro anoratidza wemisangano yese yeprovincial lands committee yekumanikaland. Vawadyajena vatiwo komiti yavo haina kufara kuti Dr. Gwaradzimba navamukoi vakatora nguva inodarika gore kuti vauye kuzopindura mubvunzo kuparamende. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.